manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kumiguru 8/2021 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti izvonezvo zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ma assumptions aya isu taakuti seMDC ngatiitei kuti wekudzimwe nyika wabvise ma assumptions. Hongu mune zvisingafadzi zviri kuitika muZimbabwe asi tiri kuti hurumende inofanira kupiwa kunzi itai zvakati kuita kuti zvibviswe.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vokurudzira kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe vachitiwo hurumende inofanira kuwandudza zvinhu zvakawanda sarudzaitwa. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu makumi masere nevapfumbamwe vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Mhuri dzinodarika zana kusanganisira svikiro redunhu revhuti dzinobviswa papurazi reWaterloo nechitatu zvichinzi vagere panzvimbo iyi zvisiri pamutemo. Chikwata chenhabvu yevanhurume cheZimbabwe Warriors chiri panguva yakaoma apo chiri kupinda munhandare yeCoastal International Stadium muGhana mangwana mumutambo wacho wekutanga neGhana mumakwikwi ekuenda ku-2022 World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora nhasi vakurudzira kuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe vachitiwo hurumende inofanira kuwandudza zvinhu zvakawanda sarudzo dzisati dzaitwa. Thomas Ripasi anotipa nyaya iyi.
Vashaura navatori venhau pamuzinda webato ravo paMorgan Richard Tsvangirai House muHarare nhasi vaMonzora vakurudzira kuti zvirango zvibviswe vachiti zvirango izvi hazvina zvazviri kubatsira kuruzhinji rweZimbabwe.
Zvakataurwa nababa Tsvangirai vasati vashaya zvanga zviri zvekuti kubva muna 2012 vakaenda kuAustralia vakati ngati chibvisa nyaya dzema assumption. Vakaenda kuBritain vakatoti ngati bvise nyaya yemaassumption. Mazviro kwazvo Britain yakabvisa maassumptions iwayo. Chasara iUnited States iri kuti maassumptions arofanira kunga aripo. Maassumptions aya isu taakuti seMDC sezvakataurwa nemukuru wedu ngatiitei kuti vekudzimwe nyika wabvise maassumptions.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varashwet mukundu vati havaone nyika dzekumavirira dzakaisa zvirango izvi dzichizvibvisa munguva pfupi iri kutevera nekuti kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa nehurumende.
Hapana chaitwa chaicho nehurumende yava munangagwa chinoratidza kuti vari kusanduka pamusoro pekodzero dzevanhu vari kusanduka pamusoro pemabatirwo kana kuti mashandiro anoita vanoona nezvesarudzo. Izvi ndo nyaya hombe dziri kunyanyonetsa dzakaita kuti nyika ipinzwe pazvirango.
VaMonzora vatiwo pane zvakawanda zvinofanira kugadziriswa sarudzo dzemuna 2023 dzisati dzaitwa zvakafanana nekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinofanira kuti zvivhote musarudzo idzi zviri munyika dzazvigere uye mitemo inobata sarudzo inofanira kuvandudzwa.
Munhu wese anofanira kupinda pamasaisai. Anofanira kupinda paradio, paterevision kana achikwikwidza president. Tobva ipapo hakuna masoja, maCIO nemapurisa anofanira kuva nechekuita nezvematongerwo enyika. Chechitatu hakuna zvinofanira kunzi vanhu vanonyimwa chibage kana kuti vanonyimwa mbeu nepamusana pekuti havana kuvhotera nhingi. Zvese zvotoda kuzvibvisa. Hakuna munhu anofanira kurohwa munyika muno kana kumbunyikidzwa kodzero dzake nokuti afunga kufotera ningi.
Atina ukwanisa kutaura negurukota rezve mitemo, vazi ambi ziambi, kutinzwe kuti matano api arikutorwa nehurumende mukuvandudza mitemo inobata sarudzo. Asisa chigaro wekomisheni inoona nezve sarudzo, amai Priscilla Chigumba, vakamboudza Studio 7 nguva pfupi yapfuura kuti komisheni yava ina dambudziko nekutevedzera mutemo, vachiti nyaya yekufambiswa kwesarudzo inyaya inofanira kugadziriswa nedare reparamende kubudikidza nekuvandudza mitemo inobata nyaya dzesarudzo. Vamonzora vati vane chivimbo chekuti nyaya dzekufambiswa zvakanaka kwesarudzo dzinogona kugadzirisika kana nhaurirano pakati pehurumende, mapato anopikisa, masangano anoshanda akazvimirira, vedzisvondo nevemabhizimusi pamwe nevamwe vakagara pasi poitwa nhaurirano dzechokwadi. Zvichakadai, mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition Vamavela Skumalo vati nguva yasara ishoma kuti pagadziriswe nyaya dzinobata nyaya dzesarudzo sezvo sarudzo dzave kuswedera.
Tinoona kuti nyaya dzema electoral reforms dzinogona kunetsa kuti ange avapo sarudzo dza 2023 dzisati dzasvika, nekuti tiri kuona kuti izvozvi takutonopeta gore ra 2021 tichipinda mugore ra 2022, kureva kuti takunosarirwa nemwaka mushoma usingadariki gore kuti mareforms aya ange achiitwa. Asi sezvineiwo hapana chati charatidza paground kuti pane chiri kuitika.
Nhaurirano pakati pavamonzora nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa dzinonzi dzakatanga zvitevera kupindura kwakaita vamunangagwa tsamba yavakanyorerwa navamonzora. Vamonzora vati vari mubishi kubvunza nengo dzebato ravo kuti nhaurirano idzi dzinofanira kutora mutoo upi, vachiti vari kutarisira kupedza kubvunza nengo dzavo mumatunhu ose enyika mumazuva gumi ari kutevera. Vasati vapindura tsamba yavamonzora, vamunangagwa vakamboti nhaurirano dzichaitwa chete pasi pegungano repolitical actors dialogue kana kuti Pollard iro riri kushorwa neMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bazi rezveutano rakadzivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafane chirwere cheCovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu makumi masere nevapfumbamwe kana kuti 89 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafane chirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu nemakumi matatu nemumwe kana kuti 4631. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga munyika vava zviuru zana nemakumi matatu nechimwe zvine mazana mashanu nemakumi maviri nevatatu kana kuti 131523. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakanga vava mamirioni matatu ane zviuru zana nemakumi mashanu nezviviri zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nevatanhatu kana kuti 3,152,916. Vakanga vabayiwa nhomba dzose dziri mbiri vave mamirioni maviri ane zviuru mazana matatu ane makumi manomwe nezvina nemakumi mana nevashanu kana kuti 2,374,045. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Mhuri dzinodarika zana kusanganisira svikiro redunhu revhuti kumashonaland west dzakabviswa papurazi rewaterloo nechitatu zvichinzi dzigere panzvimbo iyi zvisiri pamutemo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mhuri idzi dzinoti dzakashamiswa apo Chikonzi nemapurisa ainge akapakata zvombo nemboma aisvika gumi nevashanu vepakamba yemapurisa yemakuti vakasvika vachipisa misha yavo vachiti vabve sezvakatarwa nedare repamusoro rehighcourt. Svikiro rekwaJename renzvimbo iyi vakapfuma nei katema nyoka vanoti kunetsana papurazi apa kwakatanga muna 2018 apo vaJames Chigwedere hama yevaimbove gurukota rezvedzidzo vaAnaniyas Gwedere vakapiwa gwaro rekuti nzvimbo iyi yave yavo asi nzvimbo iyi isiri nzvimbo inogariswa vanhu.
Dambudziko panapa matangiro arakaita tine munhu andirikusvika naye muzvikuru wachigwedera Vincent Chigwedere Ya sekuru wake ndakana na court James Chibidira akafa 218 ndo bazaramba tiri ku court
vakatema nyoka vanoti vachigwedere vakazofa gakava renzimbo iyi risina kupera vanoti vakazotanga kunetsana nemuzukuru wavachigwedere va Vincent Chigwedere avo vazouya nemapurisa pamwe nechikonzi kuzovabvisa papurazi apa zvinonzi mapurisa akamanikidza vose vanga vari padzimba dzavo kuisa midziyo yavo yose mumotokari hombe vachinokandwa pedyo nemugwagwa mukuru unobva kuHarare uchienda kuChirundu apo vagere pamhene kusvika pari nhasi mumwe wakapisirwa dzimba amai Petuna Adam vanoti zvinhu zvavo zvakawanda zvakatsvira mumba sezvo vasina kupiwa nguva yekuzviburisa
mapurisa akauya akati nzvimbo aisiye chipisira asi kupisa kwacho kwavakaita ndiko kuti havana kunyatsotiitira zvakanaka nekuti isu vanga vasina keya nezvinhu zvatiinavo
amai Adhamu vanoti vari kutambura pamugwagwa pavagere sezvo pasina mvura zvimbuzi kana zvekudya amai Adhamu vanoti vanokumbira hurumende kuti ivawanise pekugara nekukasika
saka pano dambudziko kuti wandire mvura tiri kumwa mvura yemufuku isinga kodze kuchiri mvura isina kuchengetedzeka pano mukatasabatira hapana kana matoilet isu tanzinodai muhurumende ichitinzwawo yatiwanisa pekugara
mumwe asina kwekuenda ndiamai Nyadzisaigovera ava vanoti nzvimbo yavari kubviswa ndiyo yavanoziva chete uye ndipo pavakasiyiwa nemurume wavo akafirapo makore mashanu apera mumwe akapisirwawo dzimba ndiamai Jessica Piri ava vanoti havana zvekudya uye nhombi dzavo nedzevana vavo dzakapiswa amai Piri vanoti vana vacheche vave kurwara nekugara panze pane mhepo yakanyanya
kuti tirarame tiri panze zvimwe zvinhu zvakatsva semwana wandakatobata akatopisirwa hembe ndakatotarisa saka zvinhu zvakatooma
gogoeri dhamapfudza vanoti vakatadza kubudisa mari yavo inosvika $300 yavaichengeta mumba yavainotora kumaroja avo kukaroi sezvo vainge vasipo pakapiswa dzimba dzavo
ushawatsa ndakafunga mari yangu chete ndiya ndikachema ndakachipa chadzina mhosva
vachapumanei ava vanoti vakarwa muhondo yechimuronge yechipiri vari kudivi reZimbabwe People's Revolutionary Army kana kuti ZIPRA vanoti hapana kwavari kuenda
pandakapisirwa ikoko ndikwanda kudzokera
mudzviti wenzvimbo uye vari sachigaro webazi rinoyamura vanhu vanenge vawirwa nematambudziko mudunhu rehurungwe vaandrew tizora vanobvuma kuti nzvimbo yabviswa vanhu haisi yedzimwe dzinogariswa vanhu patsva vachiti vanhu vavanosungirwa kuyamura isvikiro renzvimbo nemhuri yaro asi vamwe vakawanda vanofanirwa kudzokera kwavakabva
tiri kubva mukutaura nematema emanjimanji avo nechekuita netsvikiro riripo apa tiri kuda kubatana namambo dandahwa famu vacho takanangana netsvikiro tinogona kukurukura tichi taura neoda yacho kuti ndiro rionekwa kuti ringagare papi sei
vatizora vanoti dambudziko revanhu vari kugara panzvimbo zvisiri pamutemo riri kuwanda uye vari kuyambira vanhu kuti vasagare panzvimbo zvisiri pamutemo hatina kunzwa divi ravachigwedere sezvo vayambira vatore venhau kuburikidza nevashandi vavo vanga vachiona nekuchengetedzwa kwavo kana kuti personal security kuti havasi kuda kuona kana kutaura nevanhu mutauriri wemapurisa mudunhu remashonaland west amai Margaret Chitore vanoti ibasa remapurisa kuyamura kuti vanhu vatevedzera zvinenge zvatarwa nematare nyaya dzevanhu vari kubviswa munzvimbo dzavagere zvinonzi hazvisi pamutemo dzinowanda nguva ino yegore makore ose mudunhu remashonaland west ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena
yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika sangano renhau reAFP rinoti mutungamiri weFrance vaEmmanuel Macron vasangana nekutsamwa kwevechidiki vanobva kuAfrica nhasi pamusoro penyaya dzakawanda dzinosanganisira kusiya misha kwevanhu vachienda kune dzimwe nyika pamwe nemisaridzirwa yeutapwa izvi zvaitika kumusangano wakanangana nekushandura zvinhu mudunhu reAfrica uri Gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vari kubatana negurukota rezvekugadzikana kwemukati menyika vaAlejandro Mayorkas pamwe negweta guru rehurumende vaMerrick Garland kuenda kuMexico City nhasi kumusangano wanzi nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika ndewe pamusoro-soro wakanangana nenyaya dzekugadzikana. Vakuru muhurumende yeAmerica vanoti vanoimba kuti America neMexico zvichagadzirira kunyorerana chibvumirano chitsva munyaya dzekushanda pamwe chete munyaya dzekugadzikana kwedunhu. Vamwe vabereki kumasvingo vari kuchema-chema nenyaya dzehuori dziri kupomerwa vamwe vakuru vezvikoro kunyange vari kutatarika kubhadhara mari iyi kuti vana vavo vaende kuzvikoro. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vabereki vakaita savaadlastangai vanoti
nyaya yehuori yekuresa kushandisa mari muzvikoro iyi yanyanya kuti tibata-bata nekuti iko zvino tinoona kuti mastandards ezvikoro anongoramba ari paari asi mari tinobhadhara temu yoga yoga havasi kuvaka kana zvikoro zvacho kana kungogadziriswa mabhulok pamwe pacho notosvika pachikoro pasina mvura ndoshaya kuti paka chikoro ichiri kurana sei ivo mahedmaster mazhinji unowana futi ndivo vari kuvaka dzimba mutaun saa toona kuti izvi zviri kuafecta isu sevabereki zvakanyanya tichapedzisira taakuda kuti kana pari paboarding school uchada kutozowedzera chimwe chikafu chekuti mwana adle nekuti havasi kudla vachiguta mari imwe iringotogwa ichiita zvimwe zvinosinei nechikoro.
Mazuva mashoma apfuura mukuru wechikoro pakugomeri high school vaafinos mazhungu pamwe nevamwe vatungamiri vechikoro ichi vashanu kusanganisira mufundisi wepachikoro ichi vakamiswa pamberi pedare remajistrate masvingo vachipomerwa mhosva yekuba mari inopfuura mamiriyoni maviri. Nezuro vabereki vevana vepabatana primary school kwagutu vakaratidzira vakavharisa chikoro vachipomera mutevedzeri wemukuru wechikoro vaenoch tole mhosva yekuba mari yechikoro yakawanda. Vamwe vabereki vevana vepamupandawana high school vakaratidzirawo vachiti mari yepachikoro ichi haisi kufambiswa zvakanaka. Mumwe mubereki vaogive makova avo vane mwana ari pagokomere vanoti dzidzo yaderera pachikoro apa nenyaya yehuori pamari yavanobhadhara kwavari kupomera vakuru vechikoro.
Tinoona isu igokomere chikoro chekare asi vachiri kungoshandisa zvinhu zvakanga zviripo about 40 years ago. Hapana chiri kuchinja. Vana vekuprimary vari kushandisa mabhaketsi kuti vaende kumatoilets, vari kutadza kureplesa kana machemba. Saka zviri kutinetsa kuti isusu mari dzedu basa radzo riri kushanda chii chaizvo.
Vashadhi Kusharara vane mwana ari pabatana yeprimary school pabhasera avo vakaratidzira vakavharisa zvikoro vachiti vakuru vechikoro vari kuba zvinhu zvechikoro pamwe nemari inofanira kunge ichishandiswa padzidzo dzevana vanoti vari kuba vangavadzingwe mabasa.
Deputy Head agara nenyaya dzake akaita inosanganisira kuba mabarwe echikoro aya akapiwa napurezidendi aya akabva tikazotobata mumabhutanga atora two bags dzakashota seri kune dzimwe simendi dzaishayikwa then aizofabricatawo mavhocha aya kuti kana munhu akashanda basa pachikoro iye aizoisa spiga rakakwirira.
Vachipadivi rehurumende mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vati huori muzvikoro haukurudzirwe.
Ndosaka izvozvi takabatana nezimbabwe anti-corruption commission zvekuti vaya ndirurani dziyadziya dziri kuita huori dziri kusora dzabatwa neve anti-corruption commission voendeswa pamatare vori pamutongo wemhosva yavo yehuori.
Mukuru wesangano romirira vadzidzisi mumaruwa reamalgamated drawers union of zimbabwe kana kuti atus vaobed masaraure vati kunyange vasingakurudzire kuba huori huri kuwanda muzvikoro nenyaya yekuti hurumende iri kubhadhara vadzidzisi mari shoma.
Munhu anenge achinzi achengetedze mazikwanda kwanda yemari asi iye mwana wake atadza kuenda kuchikoro asisingakwanisi kuwana heotik urombo ihwohwo huri kutuma vamwe kuti vadzimari vapinza ruoko rwavo muhomwe yechikoro votora mari zvisiri pamutemo. Rimwe dambudziko repiri hombesa ingori nyika yazara vanhu vasisina hunhu nyaya yekuti nyaya yekuba nehuori nezvimwe zvave zvinhu zvanomalizwa kubva pavakuru venyika chaivo kubva kuhurumende.
Asi vandoro vanoti nyaya dzehuori hadzinei nemihoro yevadzidzisi sezvo hurumende iri kuzama kuvapa mari inokwana. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Dzemitambo. Chikwata chenhabvu yevanhurume cheZimbabwe Warriors chiri panguva yakaoma apo chiri kupinda munhandare yeCoastal International Stadium muGhana mangwana Mumutambo wacho wekutanga negana makwikwi ekuenda ku 2022 World Cup. Michael Kariati anotipanya iye.
Kwata ichi tinofarira kukunda kunyange zvikaoma sei nekuti kusaita izvi kunotisiya chichisina chimuko makundano enhabvu yepasi rose aya. Zimbabwe ndiyo iri pasi pasi mugungano rezvikwata zvina nepoindi imwe chete zvekuti kurohwa zvekare kunovapinza mumadhaka asingabudike. Pamusoro pekutamba kunze kwemusha, Warriors ari kusangana zvekare neGhana yakasimbisisa iyo yaunganidza vatambi vane mukurumbira kusanganisira Thomas Partey weArsenal, Jordan Ayew weCrystal Palace, Mohamed Kudus weAyax na Tariq Fosu Henry weBrentford. Muongorori wemutambo wenhabvu vaAdmaya Muhimeke vanoti Zimbabwe inofarira kusunga dzisimbe kana ichida kukunda mumutambo uyu.
I think that tamba ma game 6 ne Ghana. Pama game atatamba ne Ghana acho ese matatu Ghana yakatirowa tikairowa game rimwe chete tikadraw ma games 2. Tofanira kunge tiri our best. I mean kuti tikwanise kunge tichirowa Ghana.
Asi manager wechikwata ichi va Wellington Bandare vanoti chishuwiro chavo kutora ma points ese ari pamutambo uyu.
Mutambo uyu mutambo usiri nyore zvachose. Tiri kutarisira kuti zvikarema chaizvo tipamwe tiwano one point nekuti matambiro atakaita South Africa neEthiopia haana kuti haasi kutibatsira. Tinofanira kuchitanga kuwana mapoints.
Zimbabwe ine vatambi vari kurura kunze kwenyika kusanganisira Bavilas Nakamba weAston Villa, Jordan Zimura weBournemouth, Brandon Galloway we Plymouth na Tendai Darikwa we Wigan ku England, pamwe na Marshall Munetsi we Stade Reims ku France. Aimbotambira Dynamos chamunoda musanhu anoti vatambi ava vane muongo wekukwanisa kukunda mumutambo uyu.
Players are there, they got talent as well. I think we got massive chance.
Captain wechikwata ichi Knowledge Musona uyo anotambira ku Saudi Arabia ndiye akatanga kusvika muGhana vamwe vachizotevera. Vamupandare vanoti Kama Billiard uyo asiri kutamba nemhaka yemakadhi aakapiwa akawanda ari kupa rutsigiro ari muGhana umu asi achizotamba mumutambo unotevera.
Kama Billiard ariko kuitira kuti atraine nevamwe asi haasi kutotamba mutambo wekuGhana wokutanga. Anozotamba patichatamba neGhana paNational Sports Stadium musi wa 12.
Ghana neZimbabwe dziri kusangana zvekare muNational Sports Stadium nechipiri svondo rinouya. Mutambo uri muCoastal International Stadium uyu uri kutenderwa vanhu zviuru zvina 4000 chete kupinda kuona. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Jini Michael Kariati.
Iye zvino tokupai mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSudan. America inotsinira rubatsiro rwayo kuhurumende iri kutungamirwa nevanhuwo zvavo muSudan zvichitevera kuedza kubvutwa kwemasimba kubva kuhurumende yeCivilian Led Transitional Government kana kuti CLTG. Mashoko anobva kuvakuru vehurumende yeSudan anoti vapanduki vanotsigira vaive mutungamiri wemakore uye vari mudzvanyiriri Omar al-Bashir vakaedza kubvuta masimba musi waGunyana 21 asi vakatadziswa. Al-Bashir akabviswa pachigaro muna 2019 mushure mekuratidzira kwakaitwa nyika yose murunyararo kwaikurudzira kubva kwake pachigaro. Pari zvino ari muhusungwa muKhartoum uye anogona kupiwa zvakare masamanisi ekusungwa neInternational Criminal Court iri kuHague nemhosva dzinosanganisira kuponda, mhosva dzehondo nemhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. Kwemakore maviri adarika, Sudan yanga ichitongwa nehurumende yevanhu yakafanobata matomu iri kushanda kuendesa nyika iyi kusarudzo dzejekerere muna 2024. Hurumende yeAmerica yashanda neSudan kuchengetedza utongo hwejekerere munguva yehurumende yakafanobata matomu. Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika Vaned Price vakashoropodza kwavanoti kuedza kubvutwa kwemasimba kubva kuhurumende yeSudan yeCivilian Led Transitional Government kwakakundikana kwaida kuitwa nemauto akapanduka pamwe nevamwe vanhuwo zvavo. Mumashoko avakaburisa vakati America inoramba ichitsigira CLTG mukuedza kwayo kuunza utongo wejekerere muSudan. Zviitiko zvinodzorera shure utongo wejekerere zvakafanana nezvakaedza kuitika musi waGunyana 21 muKhartoum zvinodzorera shure kurudziro yevanhu vemuSudan yerusununguko neutongo wakajeka uye kuisa rubatsiro rwepasi rose runopiwa Sudan kusanganisira ukama hwayo neAmerica munjodzi. Zvichitevera kubviswa kweSudan muna zvita senyika inotsigira ugandanga kana kuti state sponsor of terrorism, America yaramba ichikurudzira mushandira pamwe wakakura neCLTG uye yawedzera rubatsiro runodiwa neSudan. Asi sezvakataurwa navaVolker Perthes, mukuru weUnited Nations Integrated Transition Assistance Mission muSudan, kana kuti UNITAMS kuSecurity Council mukutanga kwaGunyana, vakati zvimhinga mpinyi zveSudan zvakakurisa kusanganisira kuoma kwemamiriro yeupfumi hwenyika, kusateverwa kwemutemo nekubuda pachena nekunyuka kwemhirizhonga itsva muDarfur nekumabvazuva. VaPerthes vakasimbisa kuti nyika iyi inoda rubatsiro rwepasi rose rwakasimba kana ichida kuti irambe ichibudirira murwendo rwayo rweutongo hwejekerere. Mutauriri vaPrice vakazivisa kuti pamwe chete nedzimwe nyika dziri kubatsira, America iri kuunganidza rubatsiro rune chitsama kubatsira Sudan kuti ibudirire muzvinangwa zvayo zveupfumi hwenyika nekugadzikana. VaPrice vakapika vachiti, ticharamba tichiendesa mberi rutsigiro urwu apo Sudan iri kuenderera mberi nebudiriro murwendo rwayo rweshanduko, kusanganisira kuumbwa kwedare reparamende, kuwandudzwa kwemauto pasi peutongo hwevanhuwo zvavo uye kururamiswa kwemutemo nekutongwa kwevaityora kodzero dzevanhu. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamiri yehurumende yeAmerica. Live talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika munyika panhau yedenda reCOVID-19 uye zvematongerwo enyika. Pera regaiti mbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Ngonzora vokurudzira kuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe, vachitiwo hurumende inofanira kuwandudza zvinhu zvakawanda sarudzo dzisati dzaitwa. Bazi rezveutano rakazivisa kuti munhu mumwe chete akafa neCOVID-19, vamwe makumi masere nevapfumbamwe kana kuti 89 vakawanikwa vaine denda iri nezuro. Mhuri dzinodarika zana kusanganisira svikiro redunhu revhuti dzinobviswa papurazi reWaterloo kumashonaland west, zvichinzi vagere panzvimbo iyi zvisiri pamutemo. Chikwata chenhabvu yevanhurume cheZimbabwe Warriors chiri panguva yakaoma apo chiri kupinda munhandare yeCoastal International Stadium muGhana mangwana mumutambo wacho wekutanga neGhana mumakwikwi ekuenda ku2022 World Cup. Tabatashwa kumagume chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.